A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, October the 19th, 2017. Welcome to the Women's Segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And today on the Women's Roundtable, we are looking at the challenges facing vendors, most of whom are women. Following President Robert Mugabe's call for the removal of vendors from city centers to designated areas, what are your views on the issue?
And to join in the discussion, you can call us on directly 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930-5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But for you ladies out there, Thursday is your day. Pano pachina che madzimai musakanganwe.
Linga kosha utubana ngulesine ulapoge eskazia ezabo mama ezabesifazane siti asisho zeni bo mama. Don't forget that we are now live streaming on our Facebook pages and you can join in the conversation right now by liking us on our pages. Please go to VOA Shona, VOA Ndebele, and like us if you haven't done so already, so you can join in into the conversation.
And don't forget that we are also on the web on www.voandebele, www.voashona, and www.voastudio7. So you can join in the conversation there as well. If you're just joining us, or for those that have been with us today on the Women's Roundtable, we are looking at the challenges facing vendors, most of whom are women, following President Robert Mugabe's call for the removal of vendors from city centers to designated areas. What are your views on the issue?
And Marv, opinion is divided over the president's call for vendors to be moved from the Harare Central Business Center district to designated areas, with some against the move and others in support of the call. Critics are actually calling on the government to avail the 2 million jobs it promised under its economic blueprint, Zimaset.
And PJ, on the other side of the coin, those in support of the president say, you know, the city centers had become a health hazard and an eyesore, and, you know, they therefore feel it needed to be cleaned up. But most of those facing the wrath of the relocation are women who have been lamenting losing their ways to municipal police, despite some of them having vendors' licenses. Let's take a listen at a Harare vendor, Maidei Chimuka, who spoke to our reporter Thomas Chiripasi on the situation in Harare. PJ, we heard there from Amai Maidei Chimuka, a vendor based in Harare, who's lamenting that she lost some of the wares that she had. And, you know, she came out a little strong on the solution, but, you know, obviously she's very upset about the situation. So that's what we're discussing here today. We want to hear your view on the issue. Over to you, PJ.
Yeah. Kulabo-ke abasanda kusixhumasa ngumsakazo we-Studio 7 Voice of America. Lamhlanje kuhlelo lwethu ole-Live Talk asiyihluzeni bomama, sikhangela inhlupho izankathazi ezibhekane labesifazane labomama labo abaphila ngokuthengisa ezitaladeni. Nanku phela umongameli welizwe ethena ephumise umlayelo ukuthi abantu bonke abathengisela phakathi kwenzikini enzikini yedolobho laseHarare ababuthwe bonke ngamapholisa baxotshwe endaweni lezo, kodwa ke basiwe endaweni abavele bazinikwa yikhansili yeHarare ukuthi bathengisele khona. Kulabanye abasekela leli nyathelo, kulabanye njalo abangasekeli leli nyathelo, ikakhulu bona labo abaphila ngokuthengisa abathi lapho esixotshelwa khona ukuthi siyethengisela khona akulabathengi. Ikanti ke labo abasekela umbono kahulumende, umbono kamongameli Robert Mugabe, bathi bona yebo idolobho laseHarare kade selilengcekeza enkulu ngoba kade vele sokungasahambeki ikakhulu laphana ku-First Street. Yahamba khona lapho endleleni khona lapho kwendlalwe amatamatisi lama-onion, ungavele uyekethise khona lapho ugxobe itamatisi lona lelo sungoba solithengile. Yikho ke kade kufaka ebunzimeni abantu abaningi ebekhala ngokuthi labezitolo labo besithi uzabona ukuthi ezinye impahla ezizithengisayo omunye uzithengisa emnyango khona lapho ngedola. Yikho ke kade vele kade sokulokufuthelana okukhulu kwabantu kwamacele amathathu abezitolo, uhulumende lalabo abathengisayo kanye labathengi bona ngokwabo ukuthi kade sebeswela le ndawo yokwedlula. Asilaleleni i-video esinikwa Mavis Gama intatheli izindaba ye-Studio 7. Yeah. Lapha ke yena ke wakhuluma uMavis Gama wakhuluma ke labaphila ngokuthengisa emgwaqweni eseHarare.
Umasipala weHarare wethule umbiko othi usezasebenzelana lamapolisa oweZimbabwe Republic Police ukususa abathengisela impahla yabo ezitaladeni ngoba kuyibo asebebangela ukuqhamuka kwemikhuhlane yesihudo okufana le-typhoid osubulele ababili emzini weMbare abambalwa betholakala belegciwane elibangela lomkhuhlane. Umkhokheli wezichiya uNkosazana Lawrence Banda utshela umhlangano lentathela izindaba eMedia Center ukuthi lokhu osekusenziwa yikubahlukuluza nje kuphela.
Lokho vele asivumelani lakho, uhulumende kayekele ukuhlala ehlukuluza abantu ngoba abantu laba ngabantu abayizizalwana zeZimbabwe ezisemthethweni, njalo ngabantu abanye ababezisebenzele emafektari. Amafektari avalwayo uhulumende la irekhodi yokuthi kwavalwa amafektari amangaki, ngitsho lezitolo ezinjengabo Mikkels khonapha eHarare sezavala. Pho abantu basebenze ngaphi, baphile ngani? Uhulumende laye kamilise amafektari within 48 hours ngoba lathi sinje silakho kumele sikudimande kuhulumende.
Wengeza ethi bamangaliswa ukuba umunicipala ekhetha ukube lokhu esebenzisa imithetho yakudala ilizwe lingakatholi uzibuse endaweni yokulungisisa imbangela ye-typhoid.
Njalo nxa besithi bafuna ukuthi ngokuthubela amapholisa balandele okuthiwo imithetho yamakhansili esithi ngama-bylaws, asazi kumbe sebela ama-bylaws amatsha ngoba thina sigcine kusetshenziswa ama-bylaws kaSmith. Singakwazi ukuthi njengoba siseZimbabwe ekhululekileyo kusese lento kaSmith enhle, kanti sabona kutshintsha izitarada sathi kumbe konke kuyatshintsha. Ama-bylaws awatshintshwanga, agcilwa ukuze ahlukuluze abantu abathi baselizweni elikhululekileyo.
Umsekeli wale nhlanganiso yezichiya eHarare uNkosazana Olivia Songore laye usole kakhulu linkulumo kamasipala.
Mina indaba yena leyo ngizwisa ubuhlungu kakhulu ngoba thina sake sabhala sathi sihlale phansi labo meya le-council yangikhona, sathi sikhulumisane khona sizophuma lani le-solution kundaba yona leyo. Bonke sibakhulumisile kodwa bayathula. Incwadi zikhona sibili, sathi sifuna ukuthi sihlale phansi kodwa bona abafuni. Sebesithumezela amapolisa kuphela, which is not fair, harassment kuma-vendors. Asisoze sivume ukuthi sitshaywe la mapolisa ngoba it's against decent work, yi-police harassment and akuvunyelwa. Kasoze sivume.
Abaphila ngokuthengisa bathi okwenziwa ngumasipala lohulumende ayisikho okuzaqeda udubo lweZimbabwe. Bayemba phansi abaphila ngokuthengisa laba bethi bengasoke basuka ezitaladeni lapho bethengisela khona ngoba besenza lokho befuqwa isimo eselizweni esabangelwa nguhulumende munye osebahlukumeza. bathi uhulumende nguye imbangela yakho konke osekusenzakala elizweni, bemkhuthaza ukuba alungisise ezomnotho babuyele emsebenzini, hathi kube lokhe behlukuluzana labantu abazama ukuziphilisa bona bevele bephila nzima eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Lolo-ke bekuludaba esiluphiweyo nguMavis Gama. Imifanekiso yangkhona sayitholanga ibalekile, kodwa-ke ubekhuluma labaphila ngokuthengisa esedolobheni leHarare. Mav, that with there was Mavis Gama, one of our Studio 7's reporters in Harare, talking about the plight of the women vendors in Harare.
Very interesting there, PJ. And rukona pane vari pa live feed edu tisataura edu zvatiri kutaura, vari kufunza kuti nhasi izuva remadzimai here? Ehe, izuva remadzimai. Asi vana baba, kana murikowo muchiita zvekutengesa, nyora ipo pano tinzwo zvamuri kusangana nazvo. Nhasi muchirongwa chedu pano pachirongwa chewomen's round table tiri kutarisa dambudziriko riri kutarisana nemadzimai vari kuita zvekutengesa mumigwagwa. Zvichitevera izvo, kurudziro yakapiwa nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuti vari mumaguta nyanya muHarare, muCity Center muya matunoti muCBD vawanikwe ivo vachibviswa vachiiswa kune dzimwe nzvimbo dziri kunze kana kuti kumapeto kwavachapiwa neCity Council. Vamwe vanoti aiwa zviri kuitwa nemutungamiri wenyika izvi hazvina kunaka, nekuti vakataura ivo nehurumende yavo nepati yavo yeZANU-PF kuti vachange vachipa vanhu mabasa anosvika ivo 2 million pasi peZimasset, asi pari zvino hapana chabuda. Uyezve vamwe vari kutiwo kune rimwe divi zvakataurwa nemutungamiri wenyika zvakanaka, sezvo aiwa mumaguta umanga maita tsvina uye zve muchizogona kuita zvirwere nezvimwe zvakadaro. Saka ndozvatiri kuzeya panapa kuti imi munoona sei zviri kuitika, uyezve zvii zvingaitwe kuti dambudziko iri rigadzirike. Tinoona kuti vazhinji vari kutarisana nedambudziko irori madzimai, PJ, ndo vatinoona vachienda zuva nezuva. Tinotozwa kuti vamwe vanopinda imombo muCity Center vowanikwa votoraramo vachitadza kuzokera kumusha nekuti havana mari yemabhazi. Saka ndo zvimwe zvatiri kuzeya ipo pano nhasi. Tichambonzwa kune mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi achitsipa zviri kuitika muHarare pari zvino.
Vamwe vanotengesera pakati pedhorobha reHarare uye vaine magwaro avakapiwa nekanzuro anovabvumidza kushandira pavari kushandira, amai Letwin Nyadzayo, vanoti vatorwa zvinhu zvavo nemapurisa pamwe nevashandi vekanzuru vakasiyiwa vasina chekubata.
Tatorerwa bhutsu mumatimberland zvangosumudzwa pekutanga kuti aiwa imi mune tebho iri raiti, rambai muri dzorerai pakarimwa kubvisirei. Vatabvisa, vatadzorera, taakudzorera tichibhizi kudzorera. Abigd vatotakurwa imabhutsu ekula bhokisis ezine madhirinks vatakurwa zvaini.
Amai Nyadzayo vati vane magwaro anovabvumidza kutengesera pakati pedhorobha, asi vari kungodzingwawo sezviri kuitwa vamwe vasina magwaro akadai.
Ai, ndingafungodai vatsvagirai, vatitsvagira pekunotengesa pakanaka, nekuti isusu panotoita ukati tinoto nekadhi rekukanzwa tinaro, tikati varatidza zvanzaiwa imenyu muri raiti rongedzai tovavadzoka futi tetinaro iro rakadai so executive evenda iroro tovavatora vavadzodzoka vamwaya 3 harongoti konfuse abekuti hatatorongedzai bhutsu taisa sekutaura kwavangaita kuti vanhu vari kubvisai zvinhu zvii zvenyu taakurongedza vanzaiwa dzoserai musabvisa vamwambo vayakati takurai toona vaakuti bvisai mabhegi atotakurwa.
Mumwe anotengesera pacopacabana vachansela musinami vatiwo hurumende inofanira kuwanira vanhu mabasa kwete kusoromhanyisana nekugadzirisa dambudziko risiriro.
Kuti dambudziko iripere renyaya yemavhenda nenyaya yeunrest iri muno muguta remaguta rino musiti muno, chinofanira kuitwa kugadzirisa utongi kugadzirisa mapolicies atinoshandisa kuti tishande nevanhu, kugadzirisa nyaya yemabasa. Hakuna munhu anofarira kugara ari mumugwagwa, asi kuti kana kumba kusina chauviri munhu anouya kuzotengesa madomasi murodhi. Saka vanofanira kugadzirisa nyaya yemabasa, vanofanira kugadzirisa policy iri friendly, urongwa hunowirirana nekurarama kwevanhu.
Mumwe anoraramisa mhuri yake nekutengesera mumigwagwa vaDennis Munava vati hurumende inofanira kugadzirisa nyaya dzeupfumi hwenyika kuitira kuti veruzhinji vasaende kunotengesera mumigwagwa.
Mapurisa auya pano akamhanyisa mavhenda akawanda, mavhenda akatiza, iko zvino vamwe vazara mumakona emastriti. Asiwo tiri kungoonawo vamwe vadzoka, asi mapurisa ari kupota achitenderera tendera achivatsvaka. I think dambudziko riri kuitika nderekuti hurumende yedu iri kutraya kugadzirisa dambudziko racho from the top. Saka solution iripo ndeyekuti mavhenda aya ngaatsvagirwe mabasa, nekuti tiri kufosa vanhu kuti vapinde muvhendini inhau yeurombo, inhau yekushayikwa kwemabasa, makambani akavharwa.
Vanhu vanotengesera mumigwagwa vari kudzingwa zvitevera kurudziro yakaitwa nemutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe masvondo maviri adarika. Avo vanoti vanotengesera mumigwagwa vari kusvibisa dhorobha reHarare. Kanzuro yeHarare inoti vanhu vanofanira kutengesera munzvimbo dzakatarwa kuitira kuti kanzuro igowanawo mari pamitero. Hatina kukwanisa kutaura nameya weHarare vaBernard Manyenyeni kana mutauriri wekanzuro vaMichael Chideme kutinzwe kuti sei vane marezinesi ekutengesa mumigwagwa vari kudzingwa nekutorerwa zvinhu zvavo ivo vaine magwaro ebasa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
PJ, apo tiri kunzwa zvanga zviri kuitika muHarare tapiwa nemutori wedu wenhau Thomas Chiripasi achitaura iye mamiriro akaita zvinhu muHarare. Tine zvemumwe mutori wedu wenhau ari kumasvingo Gandri Maramba, regai timbonzwa kuti kwakamira sei ikoko.
Nhasi changa chiri chipatapata mumasvingo, mapurisa eZimbabwe Republic Police pamwe neekanzuro yeguta iri achitandanisa vanotengesa mumigwagwa. Mumwe vanotengesa mumigwagwa vaEdward Manzanga vati zviri kuitwa nemapurisa aya zvavasiya vari panguva yakaoma.
Mapurisa ari kuti tibve anotengesera patiri kuraramira nemhuri dzedu, saka hatina kumwe kwatingakwanisa kuti tinge, nekuti ndozvinoraramisa mhuri dzedu, ndopanobva sikokizi dzavana vedu, ndopanobva sadza redu rotodya, ndopanobva zvose, saka kuti tibve zvakafanira kuti tife.
Vanotengesa mapepa nhau vambodzingwawo pavanotengesera, vakazodzoswa mushure mekunge vakuru vavo vataura nevakuru vehurumende pamwe chete nevekanzuru. Mumwe vanotengesa mapepa nhau vaNixon Kwirirai vati vakachamadzwa nekudzingwa kwavo mangwanani.
Pasvika mapurisa panapa anga akabatana nekanzuro, mapurisa zeta rapi svikanzi tinongokupai 1 hour chete kuti mutobva pano muclear zvinhu zvenyu zvose, manewspaper mubvise panapa. Asi tazoinda yedu ikoko kucentral, ndokubva tanotaura nevakuru vacho. Zofonera vari kuHarare vakuru vemapepa edu vakati toenda tinoona minister. Kubva tichikura tinoziva kuti manewspaper anowanikwa mustreet, bati nhasi ndokotomuka tichinzi tibve mustreet vanhu vemanewspaper. Vanhu vowana kupi news kana kuti information voita access yeinformation sei?
Vanotengesa mumigwagwa yemuHarare vaswera vachiita hwakiti nagonzo nemapurisa. Muzare Bridget Musasa, avo vachangobvisa zvidzidzo kuyunivhesiti, vati munyika hamuna mabasa, izvo zviri kupa kuti vatengese zvinhu mumigwagwa.
Isu zviri kutotibata-batawo kuti tiri kudzingwa pano, nekuti last Friday ndiri umwewo akagraduata ndikakepewawo chikanzi go and create employment. Saka isusu tiri kucreata employment, ndo yatogona kungocreata pari zvino employment yachona. Saka hatizivi kuti kana vakatidzinga panapa tinoicreatira kupi employment yachona. Mabasa achona emayouth hakuna. Vakatiti create employment, tiri kucreata employment nekutengesa panapa. Saka vakatidzinga hatizivi kuti tonocreata imwe kupi employment yavakataura.
Mumwe vanotengesa mumigwagwa muchinhoi vaCaleb Tsomondo vatiwo kanzuri yemuchinhoi haina nzvimbo yekutengesera yakatarwa, nekudaro vacharamba vari mumigwagwa.
Matambudziko aripo ndekuti iyo kanzuro pacha yagara haina nzvimbo yekuendesa vanhu kwacho kwaida kuendesa vanhu. Inongotaura kuti tokutsvagirai kwekuenda, but havana lendi yacho yekuti vanhu vavanotengesera. Kuseri kwacho kwavanoti kuno kwakatozarisa, mavhenda ari kungowanda each and every day, mavhenda ari kungonyuka. Inenge yatove curtain mouse kumaizana chete.
Makanzuro mazhinji anoti anga asina chirongwa ichi, asi kuti ari kuteedzera zvakataurwa nemutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe, avo vakati makanzuro anofanira kubvisa vose vanotengesera mumigwagwa. Izvi zvinotsigirwa navaGodfrey Kuraone, kanzuro weguta reMasvingo.
Isu sekanzuro hatina kunge tagara pasi tikaisa chisungo chekuti vanhu vadzingirirwe mumastreets. Asi ndodavira kuti iaction iri kutorwa maererano nezvakataurwa naPresident Mugabe maererano neaya mavhenda ari kuHarare. Sanoona sekuti ndo zvavari kungoita muno, but as kanzuro hatina kunge tagara pasi tawirirana kuti aiwa ndamudzingirira vanhu.
Vanotengesa mugwagwa vanoti zvakataurwa navamugabe zvinoratidza kuti havana hanya nekushupika kuri kuita vanhu veruzhinji. Sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti vanhu vanodarika zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana havana mabasa. Ndakamirira Studio 7 kumatsvingo, ndini Gandri Maramba.
PJ, apo tiri kunzwa kubva kune mutori wedu wenhau Gandri Maramba anga ari kumasvingo asabva ataurazve zviri kuitika kuchinoi. Saka zvinenge zviri kuratidza kuti zviri kuitika kunzvimbo dzakati siyanei. Saka ndo zvatiri kukurukura kuti kana muri kutiona kwamuri ikoko, toda kuchingamidza vese vari palive feed yedu. Ndochingamidza pane vanga vari kuvhunza kuti chirongwa chemadzimai here ipo pano. Ndechemadzimai, asi imi madzibaba munogona kupindawo muchitaurawo zvamuri kuona muri ipapa palive feed. Nathan Chicks, Comrade Geraldine Fraser, hanzi tiripo. Takateerera all the way from South Africa. Tina mukoma Silva nos banditi mudzova, hanzi nasa zvisizwe madzimai here? Comrade, ndanzi ndezvemadzimai, asi munokwanisa kupinda muchitipo pfungwa dzenyu. Hanzi ndezvana mai, asi isusu tiriko nechekumashure. Ndimukoma Nathan vapindura wavo. Tonderai takawira, hanzi asi vatikuvadza vamugabe, vakomana tafa nenzara isu. Crispin Makonesa vari kuti tse, hanzi magwaro fake pane angapiwa gwaro rekutengesera mutown here? Hanzi pamwe avo vari kutaura nenyaya ya PJ vanga vari kuti vanga vane mavendors license, mamwe malicense acho ndeefake. Saka ndo zvimwe zviri kutaurwa nevari palife feed yedu. Tinokuchingamidzai uyezve kana muripo pari zvino, dzvanyai pakanzi share tione takawanda. Motikandirawo malove nemalaika yekuti tione kuti muri kutinzwa here. PJ pamwe hapana ari kutinzwa, hatingazive nekuti life feed tinenge tichingotaura takatarisa naiwe neni PJ, hatizoti vanhu vakateerera here kana kuti kwete. Asi kune avo vachangobva kupinda muchirongwa, tiri kutaura isu pamusoro pedambudziko revari kuita mabasa ekutengesa mumigwagwa, nyanya madzimai. Over to you, PJ.
Kulabo abasilandelayo kumbe babukele kumabona kude enkundleni yokuzilibazisa le Facebook, akhasini lethu ele VOA Ndebele, nxa ungakade ungakayikhona ugijimela khona khathesi uye kwenza like page yethu njalo ulandele ilife feed yethu yona le esiyenzayo asiyihluzeni bomama. Lamhlanje kungolesine kunjenje, abakhona sebekhona. Uphamela Khumalo uthi hello everyone, hello Pamela. Anastasia Ndlovu ukhona. Udomingos Patrick Kuta uthi good evening everyone. Weddington Monda ukhona khona lapho. Labo abangakayenzi like, sicela liyenze like and njalo liyenze love. Kuyahle kuyeqe okuyinhliziyo okubomvu ukwenzela ukuthi sibonane ukuthi sisakazela abantu abaningi. Njalo nxa kuyikuthi ufuna ukungena kuhlelo, ungafaka inombolo zakho zocingo khona lapho njalo. Uthabani Ngwenya uhle wangena kathesi uthi yena ngibukele ngisegoli. Hayi, siyabonga sibili Ngwenya, ala kusasa ubiza abanye abaningi. Nxa kuyikuthi ubukele uwedwa, share labanye abangani bakho. Sibukele sibaningi.
PJ, tinenge tine vatinavo panhare. Ndiri kuona ndatumirwa netechnology panapa pa WhatsApp kuti tine muteereri. Regai titore muzvare Stella, makadi henyu? Hello. Taurisai mbijana. Muri kupi?
Ndinofara zvangu, makadiwo.
Aiwa, tinofara. Muri kupi?
Ndiri kukaribha.
Kwakamira sei kukaribha uku?
Ndina kundwati mota kunzwa pamusoro penyaya dziti pamusoro pezei.
Nasa tiri kukurukura nenyaya dzevanoita zvekutengesa mumigwagwa. Imi ndofunga handisi kuziva kuti munoita zvekutengesa here. Tiri kuona kuHarare vanhu vanga vachibviswa mumigwagwa vachinzi ngavaende kunoiswa kune dzimwe nzvimbo dzinenge dzavanenge vapiwa nekanzuru asi dzisiri mukati meguta reHarare. Kwenyu uku muri kutarisana nazvo here ikoko ukaribha?
Varimi vanouya vanenge vachitengesawo zvekuti munyatsozoufaina kuti varimi havasina pekutengesera Tunge tayakumbuka na sisi sija peja. Yari mada kura rame, sulo kura rame. Atumanje tayakumbuka na sio nikanzi ya. Salamu tu ite wangu wangu jinsi. Wewe tunge sira na kujira tu yari mada tunge sira ba. Sisi sio agari mugo tu tunge sira wap. Kanzo pana na mika na wuti. Awambo wote sabo zevara wote kurao. Mungu ile si atu kuwa ni karibu si ite na wuti kanzo ni ya. Kwanza wuti ni ile si.
Imi muno tunge sachi sisi Stella.
Ndiyo tenge sama vegetables, yese sao. Kwa ma tomatoes, ma vegetables, muiro, ma babies, ma fruitu. Yese yese. Ndiyo tenge vegetables, otes. Kana uzema, gezi, ya kutita marindu enda kutuwa na tenge sao. Kana mbati ya gavu kutita marika na madere, ezi ndiyo tenge sa zese. Patari zinondesi, yezi ma fruitu vegetables.
Saka mungati imi zviri kuparara miso here mpazwa muri kukwanisa kuita mari uyezve tichiona kuti mari iri kunetsa kuwana makutoshandisa ma swipe machine here kana kuti mari vanhu vari kukupaisa
ma swipe machine atanikana ndiriwane swipe machine nekamusakadisi tinoshandisa ine zviri kubvisa kuti ndavhire ndisafare ma live economy. Kalau itu kita jengkit kita ni tak boleh berikan naik kan itu kan agak jengkit kan itu kita mesti kita paling bawah guna hodja guna ni mana kita dah kiri saya paling guna istilah dia.
Saka mengerti pas wa murku baca Maria kawanda si irkura ramisa muriere murienya kakurasi.
Jadi wakatu tu jauh macam wakatu garap gumbang, zaman sekolah ini sangat kor. Bagar wanu wana hati jauh muan. Saka nariem tu wana tu wana hati jamak tu tengah tulis tulis lebar sahaja jelas sahij. Saka dia kurang muka aku tu rumah, muka aku tu ruang.
Saka muno nari mangu nara kamera sih, sih mimi madzmai baru kita jauh tengah sahij. Panga itu tu cincu nafana kita itu jenuh jigo gazrikan.
Kami waktu itu naik mangga, nanti di kultur negeri macam itu, hari itu membawa kita ke jazz. Hari itu kita cerita cerita sendiri, sambil kerumunan. Hari itu kita cerita cerita, cerita cerita sendiri, sambil kita kerumunan ini. Isteri saya orang Malaysia, isteri saya orang Malaysia. Jadi semua orang ini marilah orang orang dalam negeri orang.
Muku mfunzo wangu anguko kupesira ndiyo kuti imi seva neta zvekutengesa muri kumbota uraonya aya here kuenda unonyoresa kuvota nezvakadaro izvi munowana mukana wazviri
tinotiona mukana tivatokokorodzana tokurudzirana chaizvo kuti handi tinonyoresa tivote sezvo vatikunzi tiri kuti hariri registadi zvakarejista zviva kuti hari hazvichashanda tokurudzirana zvavanhu vanotengesa kuti ngatiendei tese tinorejista. Tuane kutokota kutosarudza vatungamiri vakaona vanotidzosesera munyore mangwana.
Aiwa tinokutendai amai kana kuti handizienda timu zvare kana kuti amai.
Ndimai Chivandikwa.
Ehe, tokutendai amai Chivandikwa vekukaribha vanga vari kumbotionesa kuti kwakamira sei panyaya idzodzi dzekutengesa mumigwagwa. Vati ivo vanoita basa rekutengesa mavegetable. PJ, I was speaking there to actually we are lucky we started off with actually one of the vendors themselves. She is actually from Kariba, so she is sharing that she sells vegetables, but they're having, you know, cat and mouse battles with their own council in Kariba, because they are also farmers who want to come and sell their wares, and then there are people that are also vending other, you know, goods and services. So there is no real designation of who does that when. And then she's saying today she only made $5, and also she has a child who finished form four but is sitting at home with no job. So she's saying her wish is that people, you know, get sensitized that they need to go and register to vote. She says as vendors in Kariba, they do actually sit together and talk about these issues and encourage each other to re-register, because there's a misconception that if you're registered from last time you can vote.
Yeah,
but that's not true.
2013 elections.
Yes.
No, that's not true.
Mm-hmm.
You need to re-register.
Yes, so that's what you're
saying. For the next year's elections,
yeah.
Yes.
Over to you.
Yeah, Seslom, so I'm sure I need to okona esemnqosileyo ukuthi azosincedisa kuhlelo lwethu nkosikazi Deborah Mukasa yena ke ngowe Bulawayo Vendors and Traders Association siyakwamukela kuhlelo lwethu nkosikazi
sesibonya ngoba linjani
hayi sifi hayi thina sikhona ngilethemba baphilile asiqale ngako Bulawayo ukuthi kume njani emsebenzini lo okuphila ngokuthengisa nanku phela ngaseHarare ngale uphume umlayelo okutshwe ngumongameli welizwe sithi yena abantu bonke abathengisela phakathi kwedolobho leHarare kabaxotshwe kabasuswe khona lapho abanye njalo besekela lumqondo ngokuba kade sokungasahambeki phakathi kwedolobho laseHarare ngoba le ngcekeza kade sikhona sokusesatshelwa lokuqhamuka kwemikhuhlane ikanti ke abakwelinye icele bethi hayi bo lifuna siphile ngani yiyo impilo yethu yona leyo yokuthengisa kumi njani kobulawayo
kobulawayo nakho sebe abantu bakobulawayo nakho sebeke bangothathekile bangenele labo indaba bangayaziyo eHarare ngo bangenela baxosa amavendors ukukhuluma kade emadlozo bakhochiwe nakusazweni lakho bakhochiwe engazi ukuthi kathi imbangela kuyini nxa sisakhangela sibona ukuthi 94% neyabantu abazesesizayo bethengisa bethola khonapho ilizini so nxa sebezaxotsha bathi bayengaki njalo singananzelela futhi uhulumende wathembisa ukuthi uzanika abantu imisebenzi usede ukuthi enika abantu imisebenzi imisebenzi iyavalwa emasekthari ngale akusela misebenzi sokugcwele amathethi amathethi ayiwo lawo asesiba lokugcunwa okuthize abanganiki itheksi thina ngapha kobulawayo sinika itheksi ku-city council sibuhlungu kakhulu ngokuzwa kuphela lokhu ukuthi nxa abanye bethu bezaqosha lapha bathola khona inzuzo njalo nxa sikhangela amazendazi kaseke ukuthi ngabantu kumbela ama-street kids kumbeni abantu labantu balahliweyo amazendazi i-community ngabantu ngama-residents ngabazali ayikho konke abayikho khona khathesi nxa sezikhangela luhlelo lolo lukhona lokuthi abantu beyirejesti bazasukuma njani abakobulawayo ukuthi beyirejesti ukuvota bevotela bani onguye futhi obaphiphayo ezindaweni zokuthi bepile hhayi sibuhlungu kakhulu
ye kodwa ke phela labo abathi abaphila ngokuthengisa laba sebegcwale indawana yonke njalo sebedala umonakalo uletha ingcekeza enzikini yedolobho engxenye yikwaba kuxotshele linake lithi lithini ngalokhu njengehlanganiso ukuthi bathiwe kabayethengisela lapho okuvele kubekwe khona imikambo eGNA ukuthi bayethengisela khona
yes ngakunanze imikambo ikhona ebekiwe kodwa singakhangela i-percentage nemikambo le eyafakwayo like singathatha for example kobulawayo kwaphe ngufakwa umkambo eyi-1 okuthiwa kuse-Highlanders Club yikhona okumele abantu bezigcwale and nxa siconsider 94% is-lot of kids abakhona abangeke bakhona ku-Highlanders Club i-Highlanders Club i-accommodate ama-vendors about 800 and something and singakhangela le ratio yangibona ukuthi imessage angizazi kodwa nje noma ngizazi kodwa usubona ukuthi vele kakuhambelani abantu baningi and bafuna ukuphila sibe sesikhangela futhi njalo-ke emadlozo laphana abaqoshe khona ucouncil wathembisa ukuthi uzafaka zokuthi kuyavikele ama-vendors kodwa kuzokube lanamhla kaka-5 abantu bakhangela ukuthi bafuna inzuzo yokuthi bethole imali khonapho bencedise
ye kodwa ke lina njengenhlanganiso kumbe njengeqembu lalabo abaphila ngokuthengisa seleke lahlala phansi nalo council umasipala wakobulawayo ukuze likhulume lihluze ngalolu daba liphumele amacebo
thina njengenhlanganiso ye-BVTA sihlala sihlangane layo kakhulu
Ngubambe umlomo khona lapho. Nguba. Ngosikazi. Wathi ngubambe umlomo khona lapho. Akubambe kancane ecingweni. Sike siphe ithuba komunye osengenele uhlelo umhlonitsha wethu. Marvelous.
Yes, PJ, it sounded very emotional. We'll come back to what you were discussing there, but we have our other guest, Lynette Mudewe of the Zimbabwe Activist Alliance. Welcome to the program, Lynette. Hello. Yes, Lynette, you're right there in the city center. Tell us, what's the situation like? You work with vendors yourself.
Okay, the situation is terrible with the therapy and the state sitting heavily on armed vendors.
Mhm. Saka zvii zvamuri kuona ikoko kuHarare pari zvino noti tiri kuona kuti vazhinji vari kuchema chema nyanya madzimai.
Nyaya kutengesa inyaya inorwadza nekuti vanhu vari kuchitsvaka.
Lynette.
Nekuti hakuna mabasa.
Muzvare mudewe, imbofamba ifamba imbijana, foni yenyu iri kubreka mbijana. Famba imbijana, tinzwe kuti tinganzwananisi. Hello.
Okay, hakuchizwa here?
Yai wa ma right, mai taura izvenyu zvii zviri kutarisana nevanoita zvekutengesa mumikwagwa.
Kushungurudzwa kwemavhenda zvinyaya inotambudza zvakanyanya. Kunyanya madzimai vanonga vachiedza kuriritira mhuri dzavo nemari yekutengesa. Asi ini ndine pfungwa dzekuti chinhu chikuru ndechekuti vanhu vazhinji muZimbabwe vakaenda kuchikoro zvichireva kuti vanofanira kunge vaine mabasa avanoshanda, kwete mabasa ekutengesa. Saka ini ndinofunga kuti dai vanhu veZimbabwe vari kutengesa vaziva kuti nyaya yekutotengesa iyi is very abnormal, asi chinhu chatinofanira kunge tichigashira. Saka inyaya yekuti hurumende yatsadza semadzimai emuZimbabwe, ngatisimukei hurumende iyi kuti yatsadza, tisachemere kuti tada kuita mavhenda, tisakaenda kuchikoro, vana vakaenda kuchikoro. Ngatisimukei titi hurumende iyi ngaitipe mabasa, nekuti takaenda kuchikoro kuti tinoshanda. Zvinhu zvakaoma hongu tinozviziva. Asi venti ngainambozviraita solution uye haifanira kuita solution. Saka tabvumirei isu semadzimai eZimbabwe kuti tiitwe mavhenda nehurumende yeZANU PF. Hurumende yatsadza, ngatisimukei semaZimbabwe titi tiri kuda mabasa, tibvise hurumende iyi nekuti hatingaiti mavhenda chose. Ngatitorambei huvhenda, tiramba nehurumende, tigadzirise nyika, titi tiri kuda mabasa. We must fight for what is right, and what is right is not vending. What is right is getting mapasa akaenzera kuchikoro.
Aiwa, batai makadaro muzvare mudewe. Tiri kumboenda kune mumwe muteereri wedu ari kuSouth Africa, Sisi Mavis Nyuruka. Makadi Sisi Mavis. Hello. Handisi kuzoti nhare yadonha apa ndeyani, ndeya Sisi Mavis Nyuruka here kana kuti ya Lynette?
Hello.
O muri kutinzwa? Aiwa, tokuchingamidzai pachirongwa. Nhasi tiri kutaura isu nyaya yevanoita zvekutengesa mumigwagwa nyanya madzimai. Tanga tiri kunzwa apo kubva kuna muzvare mudewe vari kuti aiwazve vanhu ngavasachemera kuti vaite ivo mabasa ekutengesa mumigwagwa, asi kuti vawaniswe mabasa chaiwo avakaenderera kuchikoro. Nekuti vari kuti ivo dai zvinhu zvakamira zvakanaka munyika pasina dambudziko irori, munoona sei zviri kutaurwa izvi?
Ichokwadi Sisi Mavi, nenyaya yekuti isusu vakatirambidza kutengesa hatina mabasa takadzidza, hatikwanise kuriritira mhuri, nokuti pacho pavanoda kuzotiisa senzvimbo yekutengesera vanogona kutiisa panzvimbo isingafambe bhizinesi, zvokuti hapana chandinenge ndichigirikina chichishandira uku. Kanzuru yavo inenge ichida mari kupera kwezuva kana kuti kupera kwemwedzi hakuna kwandinowana. Zvakare zvakafanana nesu vanhu takagara kuno kuSouth Africa, vamwe madokta, vamwe maticha, vamwe vari kutobika mumakicheni, nyaya yekushaya kuti hapana chatingaite mukurarama. Saka izvozvo tinozvipa kuhurumende yedu, chichemo chehurumende dai vagona kuti kugadzirirawo pekuti vatibvumire kuti titengese, nokuti ndokwatinoraramira.
Tichitarisa imomo muSouth Africa, tinoona mamwe madzimai zvechokwadi anobva kumusha vachiuya kuzotengesa kubvira kudhara, vaimboya kutengesa madhoiri nezvimwewo. Vanobatwa sei nehurumende imomo muSouth Africa? Zvii zvingadzidzwawo neZimbabwe panyaya iyo yekubata vanoita zvekutengesa?
havasungi vanhu vanotengesa nokuti vanoziva kuti vanhu vese ndipo vanoraramira. Plus vanoziva kuti kunyanya isusu vekuZimbabwe tinoziva kutengesa. Tikatarisa hakuna chisiko tinotengeswa kuZimbabwe chisiri kuno kuSouth Africa. Zvinhu zvese ungava muriwo chero tiri kukwanisa kunge tichiurima tichitengesa kuno kuSouth Africa.
Aiwa, saka regei Sisi Mavis timbotorawo vamwe, tinotenda chaizvo kuti tanzwa kubva kwamuri. Uyezve kana muri ipapa palive feed yedu yeVOA, shona imai ibvai madzvanya pakanzi share kuitira kuti tionekwe nevakawanda, uyezve shamwari dzenyuwo dziri paFacebook dzikuonei zvatiri kukurukura ipopo nhasi. Muve nezuva rakanaka.
Maita basi.
PJ, over to you.
Yes, lo mlalelo khona uThabani Ngwenya ofake inombolo zakhe lapha ku Facebook u live streaming yethu ngemva kokuba ngicelile ukuthi yenzani like lijoine lani kungxoxo yethu yalamhlanje. Siyabonga kakhulu Ngwenya, siyakwamukela kuhlelo.
Ala namukuchayela lapha.
Yeah. Uyaluzwa udaba olusegudi.
Yebo, ngiyabonga kakhulu. Ngilapha megoli.
Yeah.
Ukuthi aliyami indaba lathi siyayibona ayikho right man. Ibuhlungu. Ayikho right, ibuhlungu kakhulu.
Kungani usitsho njalo? Phela abanye bathi Harare lapha kade sokungasahambeki kakhulu lapha na ku Face Street. Abantu bonke kade lokhu bendlayile. Amatamatisi.
ngoba mama, ngoba abantu baziphela vele ngokudayisa kusukela iminyaka yonke engaka.
Yes.
Awukho omunye umsebenzi ekhaya ukuthi uyakwazi. Umsebenzi kawukho eZimbabwe. So abantu abazivamelayo nendlela abazivamela ngayo bahluthirwane. Kabangenze abantu kabayekwe bazisebenzele ngendlela ade besenza ngayo, kabaqhubeka abantu bezithengisela, bayekwa abantu bengahlukunyezwa. Umthetho lethi fakwa ayisahlukile nale yafakwa iRhodesia, akwakusenza ukuthi uthole umuntu ekuthiwa etawuni bafunakali. Sekufana nalokho izinto esesizibona, futhi ukuthi vele nale igovernment ayisazifuni vele eZimbabwe. Okusalayo next okulandelayo sizoza kuthiwa sisuke etawuni singasahlali etawuni siyehlala emalokithini. Yikho yikho sokuthi yakhona manje. Kusala kancane kancane kuzothiwa ama-flat lase etawuni la asisanifuni uzulu kaphume la. Lihambe liyohlala emalokithini libe lingena kube nezindawo ezingazihambiyo thina. Siyakuzwa lokuyani. Izwe liyalangeledu phela. Kukithi la, kusezweni lakithi la, lana sifisa ukuthi abantu mabayekwe bengahlukunyezwa. Izwe leli ngelakithi. Izwe lethu, izwe lalwelwa, obaba bethu sebaze bafa bengamaoveti balilwela leli lizwe. Yinto babelwisana layo nale mthetho enje so. Imthetho enjenganale ibuhlungu. Iyasukumeza kakhulu
kodwa phela okunye lakho asiyekethise. Yebo, siyakwazi ukuthi abantu kumele baziphilise, kodwa ke khona ngapho ngaseGoli kule shopping mall le ithiwa yini, Marvelous
Santon,
Santon, ungathengisela amatamatisi khona pana phakathi kwelokuzeni kwemall.
Yebo, kanti ukumi ngenye indlela siyala kithi ngoba kodwa asiyali ngoba ngapha anti kunezigaba kunabelungu ngapha kunamabhizinisi amagulu angithi.
Yeah.
Right. Abantu balana izwelele njenge-South Africa izwele idivelophe kakhulu, abantu bayazisebenzela, kunamakhampani aqhathile abantu, amafirma avuliwe, abantu bayasebenza, abantu bayahola imali ezibayanelisayo lemuli zabo. IZimbabwe yiphi ikhampani eqhathe umuntu?
Namhlanje kuludo
ubani oqhathiwe? Ubheke amatisha, ubheke ovule itafula lakhe uyahlukunyezwa. Utitshe umntole ngenamali kudala bese sazi ukuthi utitshe unemali bese imhlonipha. Namhlanje utitshe asisamhloniphi thina.
Yeah.
Ngoba kanaludo
hayi
kubuhlungu vele, kubuhlungu le nto eqhubeka egale ayime aba njengamanje kuthiwe siyovota. Uvele uhlukumezekile unje izanu kayifuni ukuphuma embusweni. Siyakwazi manje mathi siyavota ngoba kumele sivotele yona, vele sifost ukuthi sivotele yona. Siyivotela kanjani yona vele isihlukumeza sibhekile?
Hayi,
uhulumeni nalowo khona uyazihlukumeza, siyomvotela kanjani evele sesabeka kithi?
Somele liyebhalisa ukuthi livote kuhle. Siyabonga ngwenya.
Hayi ngizubuhlungu kakhulu.
Hayi kubuhlungu nyakuzwa sibili ukuthi uyabuza ubuhlungu. Yes, ubonile kakhulu ngokungena kuhlelo lethu. Share labanye abangani bakho ku Facebook.
Ngiyabonga zaqhubeka kumamile.
Sikulungile baba. Yeah, marvelous.
Ai watanzwa zvechokwadapo tiri kunzwa mukoma vanenge vasiri kufara zvachose asi tine muteereri chadzuka kuti tizunzwa kuti vanga vari kuti chii. Tina Georgina Mutsvai Magora mumwe avo vambonyora paFacebook page yedu yeVOA chona kuti ndifonerei asi hatinokwanisa kuvafonera pachirongwa chemangwanani. Mapinda muchirongwa tiri kutaura isu nyaya yevari kudzingwa mudhorobha. Madhorobha akasiyana siyana tambonzwa Harare neMasvingo neChinoi vamugabe vakati ivo aiwa vanotengesa mumadhorobha pakati chaipo ngavaendeswe kumicheto kunzvimbo dzavanopuwa nekanzuru. Munoona sei izvi?
Makadi zvenyu?
Tiripo makadi kosisi Georgina.
Tinofara.
Ehe.
Ha, ini ndinozviona zviri zvinhu zvakaoma chaizvo.
Ehe.
Nekuti nyaya inonetsa ndeyekuti vanhu havana mabasa.
Mhm.
Saka kana dai vakaenda kunzvimbo dzacho dzinonzi ndidzo nzvimbo dzavachange vagadzirirwa kuti vange vachitengesera. Zvinenge zvakatoomera vanhu vanonge vachida kutenga kuti vagokwanisa kuenda ikoko kwavanenge vari nekuti munhu wese anenge achitotambudzika mari. Saka izvi zvinoreva kuti vanhu ava vari kutongonzi endai munotambudzika. Kana vangu vachigara mumataundi havachakwanisi kugara mutaundi. Nekuti anenge asisina mari yerendi, pamwe mari yaaitengesa ndiyo mari yaanga achikwanisa kuzokwanisa kubhadhara rendi kana kuita sei. Asi kana achinge anza uchakwanisi kutengesa zvakutoreva kuti akufanirwa kukwanikwa achienda kumamisha. And nekuda kwekudarowo zvinoreva kuti vanhu vakaita sei vava zvichida havachatokwanisa kuvhota nekuti maybe by the time yavachaenda kumamisha ikoko pamwe registration inenge yapfuura pavanenge varegistra kuti vachavhotera vari mumataundi. Saka it means vanenge vatova vanhu vatova lost voice ravo havachakwanisawo kuraisa their voice nekuti vanenge vasisina mukana wokuvhota nekuda kwerelocation yavanenge vaita. Saka ndiri kuzviona zviri zvinhu zvakaoma chaizvo munguva inekoma kwakaita zvinhu munyika yedu yeZimbabwe.
Imimi muri ikoko kuSouth Africa munoona vachibatwawo sei vanhu ikoko? Ndanzwa sisi jei vachimbobvunza kuti muri kuona zviitika here kuti munhu anongotorawo matamati opinda pamall paSandton pai ongogara ipapo otanga kutengesa. Zvakamira sei ikoko? Vari kuzvibata sei panyaya iyoyo?
Kana takuda kukombeya zvedu South Africa neZimbabwe hatingakwanisi kukombeya nyika mbiri dzi nekuti dzitori nyika dzakatisiyana. Muno munyika muJoburg vanhu vanotengesa zvavo, but that is in Joburg. Mumashopping mall avo ai hauwani kuchiwanikwa zvinhu zvakadaro. Asi hatingafananidzi zveSouth Africa neZimbabwe in terms of development because nyika inoi iri developed. It's like though it's a developing country but hatienzanisi nemamwe madeveloping country akaita sana Zimbabwe, yatova kumberi. Asi like muno muSouth Africa zvinei nekuti wakaenda kuchikoro here kana utaona kuenda kuchikoro here? You can live, you can find ways of making money here in South Africa. Unlike when you are home at this time, at this point in time, nekuti hakuna kana basa. Chero dai wakaenda kuchikoro, chero dai wakaita sei, hapana vanhu varikutombomukira kunotsvaga mabasa because hako zvachose.
Aiwa, tinotenda.
Saka kana takutokombea South Africa neZimbabwe at this point in time, it's a no-no.
Aiwa, tinotenda chaizvo. Georgina Mutsvai Magora, tinotenda. Ndo zvatinofarira kumbonzwawo madzimai tichikurukura nemi zvakadai. Musanete, taona kuti tanga tinemi mangwanani uyezve tinemi pari zvino. Ibvai madzvanya pakanzi shee tubva taona takawanda nedzimwe shamwari dzenyu dziri ikoko kuSouth Africa.
Zvakanaka, maita basi.
Okay, bye bye. PJ, tine mumwe muteereri zvakare vanyora ipo pano paFacebook page yedu yeVOA Shona, Vandlovu Dennis. Saka ukaita laki pamwe anotaura tsindebele tichanzwa. Makadi yenyu Vandlovu?
Tripo makadi vanzvadzi.
Aiwa tiri wadi, tipeiwo pfungwa dzenyu panyaya iyoyi yekudzingwa kuri kuitwa vanhu mumadhorobha vanoita zvekutengesa nyanya madzimai.
Inini zvangu sekuona kwangu maererano nenyaya iri kuitika madzingiro ari kuitwa vanhu mukuona naHarare vari kungotengesa zviri. Ini pamwana wangu ndona kuti avanhu vanenge vari kutengesa zviri kunze kwemutemo, ndizvo. Kutengesa kwavari kuita zviri kunze kwemutemo zvinoita like vanhu vari kutsvakawo batsirowo kuti semamiri akaita kunyika yedu, vanhu vari kutsvakawo kuti vawane zvinovabetsera. Asi kuti tikatarisa zviya zviya zvinofanirwa kuitwa pamutemo, hatingati zvenge zvakanaka kuti vanhu vangovhura mashopu avo pamwe nepamwe, asi panokuzira tikavhurwa mashopu nezvinofanirwa kuitwa zviripo zvinofanirwa kuitwa zvenge zvisina kunaka, nekuti zvinopedzisira zvakutiurayira isusu nyika yedu. Mushure maizvozvo topedza takutemba zvechiti kana kuti nyika yedu yafa, kana kuti zvakafanana kana nemamiriro akaita nyika yedu pari zvino. Nyika yedu inyika inongotooneka kushwa, hazvina kumira zvakanaka. Zvina kumira zvakanaka kudero tozvigadzira sei, kana kuti tozviita sei kuti nyika yedu idzokere papochini, kana kuti ivewo zviri nani. Zvatingakwanisa kuita kana kuti nyika yedu inzi kana kuti yavawo pachinhano chiri nani, isusu varidzi vazvo, kana kuti isusu pache zvino, nekuti purezidendi vedu havangakwanisi kuti ivo pache zvavo vakwanise kuti vangasimudzira nyika, ivo voga sisu vanhu varidzi vazvo tisingakwanisi kusimudzira nyika yedu.
Saka vandilovu, regai ndimbokubatai muromo ipapo, nekuti nguva yadyanana, uyezve nhasi zuva remadzimai asati atanga kupai kamukana, nekuti manyora pano pafacebook page yedu. Mongoti muchidimbu munotaura here ndevedu?
Aiwa, ndinotaura hangu chona.
Alright, saka PJ, sorry.
Sorry hangu.
Aiwa, vandilovu, ndichakubatai muromo ipapo, nekuti toda kuti timbopowo mukana mamwe madzimai akamirira pari zvino. Pane varipo vakatomirira vada kupinda muchirongo, atitokutendai.
Aiwa, ndatenda munhu andigamuchira.
PJ, maybe let me just take one pandanyorwa pana pana sisi eni murombedzi vari kuti it is too late to impose this new thing, but for sure the CBD is no longer the same, it's filthy. Unoona tsvina yemunhu, uyezve vamwe vachitokwanisa kuita zvakawanda wanda imomo mutown. Chokwadi, there is no more law in Zimbabwe. Saka vanenge vari kuti ivo zviri kuitwa naMugabe pakuti vanhu vabve muCBD zviri right. Kutaurawo kwasisi eni, ende ndavatinini sisi eni vatipe nhamba dzavo, but havana kukwanisa kunge vachitipa nhamba dzavo kuti tikwanise kunge tichivafonera pachirongwa. Asi tinokuchingamidzai. Isa Chiutsi ari kuti ndasvika, asi pakaipa, nyika yacho inzara. Tanzwa. Tendai zuva racho. Ari kuti vamugabe, komunodarireiko nhai? Tomboenda kwauri PJ.
Utava nengwenya, siyakubonga wenelisi lekungena kuhlelo, utena siyalothanda uhlelo Msakazi. Usitembiso Dumani yena ke uti ngibukele ngise Bite Bridge. I told uti hello guys, I'm watching from South Africa. U Big Boy Ngulube nguyoti ngibukele ngise Bite Bridge. Anastasia Ndlovu uti watching VOA live in Bulawayo. Usitembiso Dumani uti cry the beloved country. Upamela Kumalo uti useless government, after 37 years they did nothing to people. Siyalibonga lonke elenelise ukungena lapha enkundleni yeFacebook, lapha ama-comments enu kungwenya laye wasinika inombolo zakhe zocingo. Engakutsho ukuthi isikhathi esesiselelesi unkosikazi Mgasa lokho ekhona ecingweni, ungasipha elakho elokugcina ukuthi azoba nongayipha kuhulumende, kukansili akanye labaphila ngokuthengisa. Nkosikazi Mkasa.
Ithi uhulumende ngawuya ke emidana mayuyu ngakho lokhu. Sikhumbula njalo lo mama uGrace Mdabe wakwathi vanhu vese swiwi sabathengiswe ngendawo ngendawo, ngaphela baza nanobaba lo mama kati sebehlukana njani ekuhulumende. Babasekele sithengiswe njalo nokukhansili sithi sasihleni phansi sithingelize indawo abantu behlale phansi behlaliswe kuhle bethengise bephiwe ama-license bephiwe lama-toilets lapha abazabe bezinceda khona. Ngibe zesuku lokhu i-government bayithethe layo ikhangise isisasisele ama-bylaws ethu ukuze sikwanise lakho ukuthi, ngoba lapho singathengisa sisemnyameni asezo sibekwazi ukuthi lokhu ngokuvunyelwayo kumbe loko ngavunyelwayo. So sicela kumniwe konke khona lokho okwenziwayo, kube le-temporary nje abantu bephiwe lesikhathi sokuthi bazaxotshwa kumbe nibe besiwe ezindaweni ezithiyeleyo.
Mrs.
Mukasa, we've spoken to you before. Just round up in English in 30 seconds.
30 seconds.
What, you know, you are recommending?
Okay, I'm recommending my government to stop. If I can use the word stop, because we are now used to it. Stop is the other thing, vendors, and make some arguments and sit on the right in the table and negotiate with the vendors.
Thank you so much.
To the city council. Uh-huh. Let's come together and recognize the vendors.
Thank you so much. We had there from Mrs. Deborah Mukasa, who was speaking with us from Bulawayo. We also had Miss Lynette Mudewe from Harare, and we had some callers, interesting callers, that chimed in on the topic today. We're speaking about the challenges facing vendors, especially in the city centers, Harare, Mashingo, Chinoy, and others. I'm Marvelous Mflanga Nyahuye in Washington.
Mina, our president is Jeremiah, and so just begetuba yesfanayo, yivye elizayo.